Mangwana nakanaka vatereri tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 28 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu hatina kusengetuka kubva patakakumbira hurumende kuti dai atipa muhoro unoringana neinterbank rate, nekuti zvinhu zvese zviri ngokwira zvichitandanisana neinterbank rate.
Vashandi vemuzvipatara kusanganisira vana chiremba navana mukoti voramba kutambira mari dzavari kupiwa nehurumende.
Mumwe mukadzi anga atoriwo mumba make zvake akagara nemhuri yake anonzi Shubita Chatsina akabva angopwanywa nedombo iroro rakapinda neparofu ndokubva atongofira ipapo.
Mumwe mudzimai anourayiwa nematombo aidhurwa nekambani yeLafarge muHarare. Hurumende yeAmerica inoti iri kugumburwa zvikuru nehurumende yeZimbabwe nenyaya yayo yekutyora kodzero dzevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vashandi vehurumende vanoita zveutano reHealth Apex Council rinoti rambobvuma kutambira zvikamu 60 kubva muzana zvemari iri kuda kuwedzerwa nayo mihoro yevashandi nehurumende kubva kutanga kwemwedzi uno. Mutungamiri weHealth Apex Council vapangana ichivese vanoti vashandi vatambura zvakanyanya zvekuti vambobvuma kutora zviri kupiwa nehurumende asi vachienderera mberi nenhaurirano dzekuti vawedzerwe mari. Vachivese vanoti vashandi vari kuda kuti vatambiriswe mihoro inoenderana neuremu hwedhora rekuAmerica kumabhanga pazuva iroro kana kuti interbank rate. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi nevamwe vashandi vehurumende reApex Council iro rakaitawo musangano nehurumende nezuro rinotiwo rambotambira mari yariri kupiwa nehurumende asi nhaurirano dzichienderera mberi richiti rinoda kuti mushandi wepasipasi atambiriswe mari inosvika zviuru zvina nemazana manomwe nemakumi mashanu emadhora pamwedzi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navachivese.
Sangano hauna kutora nguva nekuti tangodzorerwa ofa yatakange tapuwa last time ye60% negovernment. Saka mahealth workers vangozvitambira kuti sezvo hurumende iri kuti yakaomerwa ingaenderere mberi zvayo nekuimplimenta kana nekupa vashandi zvayakaronga zvacho, nhaurirano dzichienderera mberi nekuti vashandi havasi kutambira chikamu chakakwidzwa nacho mari dzevashandi nehurumende.
Imi zvii zvamaa muchitarisirawo kuwana kubva kuhurumende?
Isu hatina kusengetuka kubva patakakumbira hurumende kuti dai atipa muhoro unoringana neinterbank rate, nekuti zvinhu zvese zviri ngokwira zvichitandanisana neinterbank rate, nezviro chaiye mafuta edzimotokari akakwira zvichitandanisana neinterbank rate.
Ko vashandiwo vari kuti chii panyaya dzebhonasi?
Mihoro yebhonasi hurumende yakativimbisa kuti bhonasi richange ririko kunyange zvazvo pasina chati chakurukurwa kuti richange riri pachikamu chakasvika pamari yavanotambira.
Tomboti mazonyorerana muchipedzerana panyaya dzemihoro, munotarisira kuti izvo zvikamu 60 kubva muzana kana 60% zvinge zvichitarisirwa kupiwa vashandirini?
Munhaurirano dzedu nehurumende iyenge yakavimbisa kuti tikangokurumidza kusainirana kureva kuti August paanopera vazhinji vanenge vawana mari dzavo.
Imiwo nhengo dzenyu munoona dzichikwanisa here kumbochovha nemari iyoyi?
Hadzikwanise nekuti tikatarisa 60% zvinoreva izvo kuti paya paya semuenzaniso hurumende yakanga yambofa vanhu 10% yange yakatoi bhajeta yakafanira isendeka parutivi ichimirira kuti pamwe vashandi vachazofunga kaviri, ndopayakazowedzera 50% yainzi cushion. kwatiri situngo sora tovabatanidza 10% iya ne 50% cushion zvava zvatisisa pasikise tikatarisa 50% cushion ihafu yemuhoro watiri kutora nhasi pozoiswa futi 10% chete pamusoro saka tichinanganidza tichitarisa nemaomero akaita zvinhu zvechokwadi hapana kwainosvitsa vashanu
avo vanga vari mutungamiri wehealth apex council vapanganai chivese vari parunare muharare najonga kandemiri westudio 7 mumwe mudzimai anonzi mai Shubikai Chitsina akashaya musi wa15 yamavhuvhu padyo nemugodhi unodhurwa matombo nekambani yelafaji papurazi repangula pedyo neguta reHarare mushure mekutemwa nedombo rainge radhurwa nekambani yainge yapiwa basa nelafaji cement. Amai Chitsina avo vainge vari mumba mavo vakabva vashaya uye imwe hama yavo yakakuvara mushure mekutemwa nematombo aya. Mumwe mukuru anoona nezvekutyidzana nevanhu mukambani yelafaji vatawanda njerere vaudza Studio 7 kuti itumire tsambambozha ine mibvunzo kuti vatipe divi ravo. Asi imwe hama yaamai Chitsina isina kudomwa nezita yatenda kuti vakashaya uye pachiri kuitwa ongororo yezverufu rwavo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Paul Nyati kana gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi tabata mukuru wesangano reCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vane vamwe vesangano ravo vakashanyira mhuri yamuchakabvu.
Zvakaitika ndezvekuti welafaji vanogadzira cement avo vakahaya econtractor akanga achiblasta matombo pasite pavo. Saka paakaputitsa matombo dombo rakaflya ndokuenda mumining compound panonzi papangula farm. Saka mumwe mukadzi anga atoromba make zvaka akagara nemhuri yake anonzi Shupitai Chatsina akabva angopwanywa nedombo iroro rakapinda neparoof ndokubva atongofira ipapo. Mumwewo zvekare wemufamiry nechete akakuvara kubudikidza neaccident iyoyo. Saka hurumende minister wemines akaenda ikoko akanotaura nemhuri iyoyo akasiya avaudza kuti vasataure neumwe munhu anyone anenge achida information anofanira kutaura nemine management. Saka team yeCNRG yakaenda kune zuro ikataura nemhuri yacho vakakonfirma kuti zvinhu zvakaitika. Vakataura zvekare nelafaji wacho vakakonfirma kuti chokwadi zvakaitika zvinhu izvozvo.
Asi kana pachidhurwa matombo zvakadai vamaguhu hapafaniri here kunge paine dzimwe nzira dzekuti vanhu vakwanise kunge vachichengetedzwa kuti vasarasikirwe neupenyu?
Ndo zviri mumutemo. Chekutanga pane distance inofanira kuti itenderwe kuti munokwanisa kublasta nzvimbo yakati iri kure zvakadii nekunogara vanhu. Saka kambani yelafaji yakatanga kuchera iri nechekure iri munzvimbo inotenderwa nemutemo in terms of distance pakati pepavari kuchera nekuri kugara vanhu. But then vakaramba vachiwedzera nhanho dzavo vachienda pedyo nepari kugara vanhu. Kusvikira iko zvinoizvi vakablasta dombo ndokunopinda straight mumba memunhu. Chechipiri, kana pachiitwa blasting panofanira kupiwa warning kuvanhu kuti parida kublastwa nekuti munokwanisa kunga muri kure zvino kunogara kuno vanhu. Asi vanhu vanenge vachifamba vachienda kwavari kuenda. Saka vanhu vanofanira kupiwa yambiro yekuti in the next 5 or 10 minutes tinenge tichiblasta. Saka musauye padhuze nenzvimbo iyoyo, hazvina kuitwa izvozvo. Dombo rakangodhurwa chete vanhu kwakutongopwanywa. VEMA zvekare varipo kuti vaite make sure kuti maactivities emining haakanganisi here hutano nekurarama kwevanhu. Saka zvinhu zvese izvozvo tiri kuona paine kutyorwa kwemitemo yakawanda wanda zvokuti nhasi uno kunyange patataura neveema vanga vachingoti ende munotaura nekuministry of mines. Kazhinji mukaona zvadaro vanenge vachiziva kuti mutemo wakatyorwa.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vachitaura vari parunare muHarare. Yeah. Iko zvino tochimbotarisa misoro yenhau iri mumapepa nhau akasiyana siyana. Totanga nebepa nhau reHerald iro rine nyaya yekuti pane mamwe magaraji akavharwa nehurumende nenyaya yekuti airamba kutambira mari dzemumbozhanhare kana kuti dzinenge dziri muEcoCash neOne Wallet vachiti vanoda mari dzemabhondi kana kuti dzekunze. Magaraji avharwa anosanganisira Ruyamuro Service Stations kuGlendale, Harare, kwanzvimbo Growth Point uye kuchiweshe. Garaji reEngine pana Harare Street na Robert Mugabe Road rakavharwawo. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vanoti vakagara vayambira magaraji aya kare kuti vasarambe dzimwe mari. Bepa nhau reChronicle rine nyaya yekuti zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviviri zvinoti Farai Mabhosvo ane makore makumi maviri nemapfumbamwe uye muzvare Jane Mukutiri vakanzi vapinde mujeri kwemakore zana nemakumi matanhatu nemashanu kana kuti 165 pamunhu nenyaya yekubira vanhu mumugwagwa weN1 mudunhu reLimpopo, South Africa. Vaviri ava vaiba mari nhare mbozha nezvimwe zvinhu zvakakosha. Topedzera nekutarisa zviri kubva kusangano nhau kusangano renhau rine mukurumbira pasi rose reReuters rine nyaya yekuti vamwe vakuru vakuru muhurumende yeAmerica vanoti vagumbuka zvikuru nezviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe zvavanoti zvekutyora kodzero dzevanhu. Vakuru ava vanoti America yakatoudza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti kana vachida kudyidzana navo vanofanira kuremekedza kodzero dzevanhu kusanganisira kubvumidza vanhu kuratidzira sezviri mubumbero remitemo. America inotiwo hurumende yeZimbabwe iri kutoramba ichienderera mberi nekutyora kodzero dzevanhu. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vatipe pfungwa dzavo pane zvavanofunga.
Makadi kuStudio 7 ndine aya zvangudoko pamusoro pevavengi vamunangagwa vakaita sana Energy Mutodu. Matauriro amutodi panguva dzeZanu-PF ichitongwana Mugabe, vanhu vaitsigira Mugabe kusvikira azondovondonongora nyika sezvakungoitwa naMutodi. Ndo the same person futi vava kuita sevanotsigira Munangagwa. Pakabva Mugabe vakati vakanga vauraya nyika, vana Mutodi zvavari kutaura ndezvisina musoro, hazviita ugwe nemunhu mukuru kuti hava pana vanhu vari kuurawa. Pamusoro pazvo tikatara vanagadzira chirumhanzu, kutsigidzira munhu kumubetsera namashoko hakuna kutaura zvisina musoro zvekuti munenge muchipesvedzera munhu aita zvinhu zvisina maturo. Nowauyu mufana mutokotoko uyu tafadzwa mubhadu. Is not a good political commentator. Kana achisapota bato nezvakaipa zvakaipa nebato ngazvibudise pachena. Tokumbira vanhu vanobudisa zvakaipa zvinoitwa nebato. Nowauyu Gilbert Mponda businessman wekuHarare, aiwa shandisa fungwa pakundikana chero chisapota munhu mungomuzivisa.
Not makadi mose ikokoko mese moti pakurirawo chirongwa cheStudio 7. Tinotenda nechirongwa chamunotipa ichocho, dai maramba makadaro. Tinotenda chaizvo. Ini regai nimbokandawo mashoko mamwe zvinoti tarwadziwa nyangwe ndii zvangu kuno kuSouth Africawo. Zvokumusha uku zvatirwadza zvachose. Takatiza nhamo kuya kunoku zvachose. Benzi akati mwoyo maro Mwari hakuna. Vese vari kuponda vanhu havanofunga kuti Mwari hakuna. Vose vanoita zvakashata vanoti Mwari hakuna. Asi Mwari variko. Rimwe zuva zvinhu zvichachinja, chagara zvakanaka muZimbabwe. Ivo vanoita zvakashata vanofunga kuti vakangwara. Asi nerimwe zuva chazomira pamberi pematare vachipiwa mhosva dzavo dzavanga vachipara. Izvozvo zvichaitika nenguva yacho iyoyo. Inguva yavo yari kuita izvozvo zvokuponda vanhu. Okay, vanouya usiku pane kuti vauye masikati, iyo ndo vanozviita vanotonga nyika sevachizouya usiku. Dai angari opozisheni vachiita zvoutsinje kana vachitonga famba vachiponda vanhu, dai kutaura kudai isoro dai kutobatwa kare. Sei mapurisa asingavabati vanhu ivavo?
pamusoro vashamarire vese vestudio 7 vese zvavo ndinokuti kwazuva kwazuva ai ivaine zuva rakanaka ndinodavo kutaura pamusana paenergy mutoda apo ndinokumbiravo dei zvaigoneseka kana kumaimbosiyana naye energy mutodi uyo haana kana chaanogona kutaura taichikumbirawo kuti kana pamwe musamubvunza zvenyu unototirwadzisa kana achitaura zvaanotaura because nguva nenguva anenge angori off topic ndapota ini ndeitwa maisiri kusocial nguve kupitori
makadi zvenyu sekuru jonga mukoma blessing zulu namukoma tanonoka wande isu ari kugara kunze kwenyika kunyanya munyika yesouth africa zvazotomera muno munyika yesouth africa havachatide hazvina basa kuti une mapepa kana kuti hauna tave kutsva kumusana nekudumbu zvazotomera ndichafara zvikuru kana mukaburitsa audio yangu ndatenda ndiri kutaurawo ndiri kusouth africa
makadiko pastudio 7 ini ndinoitwa mesi ndiri kubatikana zvikuru namutodi uyu nyika yezimbabwe haibudiriri kana vanhu vezano vachinyepa kudai hazvina kunaka vanhu vari kurohwa vari kukuvadzwa nemi vanhu vezano
zuva ikazuva yestudio 7 ini ndinonzwa kurwadziwa maningi namutodi mutodi wakamboita sei kweiwe mutodi we unotaura kuti muzimbabwe hamusi kumbunyikidzwa vanhu mdc iri kunyepa iwe uri kuti mdc iri kunyepa gonyeti akamwiswa suweji vadikani suweji munoiziva here suweji ine tsvina yese yepasi rino kwakutora mwana wemumwe munhu kuti imwa suweji isamusuweji mukamwa mako vachirova vachitsika madiro hanzi nekuti ndatumwa nevanhu vezanup f chii chinonzi zanup f muupenyu hwako
tinotenda vose vakwanisa kutumira mashoko pawhatsapp yedu tinoda kuyeuchidzai kuti mashoko aya haanei nestudio 7 asi kuti ipfungwa dzevateereri uye tinokurudzirawo vanotumira mashoko kuti vasanyombe kana kuninipisa vamwe uye tinodawo kuti musaarebese kuitira kuti titore vateereri vakawanda tinokokai kuti mutumire mashoko pawhatsapp namba yedu inoti 001-202-465-0318 makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda wevoice of america uri muwashington dc iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mhuri yemutori wenhau Christopher Allen uyo akaurayiwa munzvimbo yekaya muSouth Sudan makore maviri apfuura achitora nhau dzine chekuita nekurwisana munyika iyi yakasangana nemiriri wenyika iyi muAmerica munzvimbo ye ndodzokora zvakare yakasangana nemiriri wenyika yeSudan muAmerica vaPhilip Jada Natana vabereki vaChristopher Allen vaJohn Allen namai Joyce Grangien vanoti vari kuda kuti rufu rwemwana wavo ruferefetwe. Hurumende yeAmerica iri kukurudzira mativi ose emuHong Kong kuti amire kurwisana mushure mekuratidzira kwemavhiki gumi nemaviri kwevanhu vemunyika iyi. Mapurisa emuHong Kong ave kushandisa chisimba kusanganisira ukanda utsi hunokatyidza kuedza kumisa kuratidzira uku ukuwo vanhu vari kuratidzira ava vachikanda mabhambo epeturu. Vari kuratidzira vanoti havasi kuda mutemo wekuti vanhu vanenge vachinzi vapara mhosva muHong Kong vaendeswe kuChina kunopika. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. America iri kucherechedza mazuva mazana mana. Ndinodzokora zvakare, America iri kucherechedza makore mazana mana vanhu vanobva kuAfrica vatanga kupambwa vachiunzwa kuAmerica kuzoshanda senhapwa kana kuti slave trade. muAmerica amuna kuwirirana nenyaya iyi vamwe vachiti vanhu vemuAfrica ava vanofanira kuripwa asi vamwe vachiti havafaniri kuripwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata muzvinafundo Moze Chikowero vanodzidzisa paUniversity of California, Santa Barbara.
Handizive pane mafere angashandiswe chaizvo kudzikisa kuti vanhu vaone kukosha kwenhoroondo idzodzo, nekuti mavatarisa izvozvi izvi mabhuku anoshandiswa muzvikoro, mabhuku atinoverenga kana vazivi vevanhu vakawanda haakoshese nhoroondo iyoyo zvakanyanya. Saka zvakanaka kuti titaure isusu tichikoshesa kuti no kuparadzwa kwevanhu. Takafunga manhamba chaivo vanyora havana zvavakubvumirana kuti vanhu vangani, nekuti hapana angazivi, asi mamiriyoni evanhu vakabva kuAfrica vachitutwa, vachidzurwa, vachikwachurwa mumhuri dzavo vachifa ikoko kuAfrica pavaisandidzirwa kwendandu kana vekumakungwa, vaifa mungarava nevaikandwa mvura vachidyiwa nehove. Navakazofa muno vachitengeswa misika semombe nembudzi vachitengeserana zvavo ivo vachena. Uye zvakare nemaarab, nekuti vanhu vakatengeswa futi vachicheka gezet gwenga resahara vachindova navo kunana Middle East kunaeranaona tema nhasi. So kuparadzwa kwevanhu nekufa kwevanhu vakawandisa uye nekuurayiwa kwepfungwa dzevanhu, nekuti nhasi nozaa kuamerica uku inyika dzakanaka chaizvo, kunotipa mienzaniso yekuti kuve neunhu chii, nyaya dzekusununguka inonzi nhasi dhemokrasi. Asi makatarisa nhoroondo iyoyi kana nyaya dzeupfumi chaidzo, vakavaka pamusoro peropa rakadeurwa nemasimba evanhu neupfumi hwevanhu. Saizvozvo zvikanzi nhasi ngavaripe sekutaurwa kwazviri kuitwa, zvinotoondomotsa upfumi hwanoti upfumi hwekuno kunana America kunana Europe.
Saka iyo nyaya yekuti vanhu varipwe, munoona ichazobudirira here kana kuti icharamba ichingotsipikwa senhoroondo yekuendesa vanhu munhapwa iyi?
Inyaya yemasimba. Saka kuti inobudirira here kana kuti haibudiri zvine zvakuenderana nekuti ane masimba ndaani. Nezvandokutaura izvi, kunana Caribbean vane vakori vane makomita avo enyika dzeikoko dzaitosayirirawo chaizvo matare emitemo kunana UK uko. Saka handioni zvichibudirira kunyanya nenyaya yekuti hapana izvi rimwe chete rakabatana kubva kuno nana America kunana Caribbean kunana Europe kuAfrica. Kunyanya kuAfrica iyo nyaya yekuti ngavaripwe unhapwa nekuzotsvanyirirwa kwatakaitwa isu vakasara ikoko neatiatoti colonialism, hapana izvi rimwe chete.
Muzvinafundo Moze Chikowero vanodzidzisa paUniversity of California, Santa Barbara, vari parunare kucalifornia kwakare muno muAmerica. Muchikamu chedu chemumhanzi nhasi tiri kutarisa nezvedamba refu idzva riri kuburitswa nemusi wechishanu nemuimbi weAfrofusion Ashton Mbeu Nyahora rinonzi Modzi Diaries 1. Mukuzeya nyaya iyi tabata maneja waModzi Mukoma Eugene Museredza.
Mushure mekunge vari buda vachitipita vakaramba vakaramba vachikununa. But did you know that the Lord is in control of your life? Hey, Papa, did you know that the Lord is in control of your life? My brother, did you know that the Lord is in control of your life? Hey, Mama, did you know that the Lord is in control of your life?
The new album rikuya rinonzi The Modzi Diaries 1 rikulaunchwa musi weFriday ino yakatarisa nayo 30 August Theatre in the Park Harare Gardens muno muZimbabwe. So it's a 10-track album rikuya Rese raka produce kumonolio studio na Clive Monom Kudu. So it is the third studio album Rambeu and a band zedu the Mozi Tribe. Lekutanga album raka buda June 2018, lekutanga buda December 2018, and this one doku barazo buda lukubuda mshwe Friday. Initially the plan was to abuda ari two this year, but pakazo shaya to all of them to Kudu. Mbeu angani mangu maasen mtlaka zengaku. Manisa, a good among my friends for Adoptum to Good. So you have to play in Mozambique and South Africa for Mama Festival, Adoptum to Good. So that's all good stuff, and we're very excited about it. The 10 track album, and the Mozi Diaries, started with the Mozi Diaries, we started to track on the album. They all said, I would have changed from Chaita Mudara. My album, Aki Ese, Agnes, my diaries, 1, 2, 3, Kushika, the end of time. I mean, I can't worry. I got on a good title track one. Could you not be a card? It's not going to be more among my songs. No, I'm talking about the title track. You're done. I don't want to be a material. So, go one with a good one.
Saka, Mati Urugua, Urugu, Harare Gardens, Unutanga Nguai.
My 8 p.m. Kusika Lake. And admission here is 50 RTGS. Eco cash, swipe cash, so this is acceptable. And my advanced tickets are already out, so I see it in the park. It's up on the Facebook page. I'm a contact a repo. You can arrange to buy it in your advanced ticket.
And the zip is with Zimbo, Zipa, number of
reggae. Pardon on the condo that talks about marriages. There is a on the Masari, just social comments, Maranatunguita, name on the Nguva, just inspirational, I was just advisory.
Marcelo Papita.
Nime Iribano, the Wunde Sati Wamadaga. Nime Iribano, the Wunde Sati Wamadaga. Checha sati womadaga, checha sati womadaga, checha sati womadaga, checha sati womadaga.
Checha.
Nasi zaga ni preza mwe wangu nika kumando tevera. Nasi zaga omanga mwe wangu nika kumando tevera. Nika kumando tevera. Nika kumando tevera.
Aiwa, tinotenda zvikuru Kambo kubva kune muimbi Mozi. Tanga tichitaura apo na manager wake anonzi iye Eugene Musereza. Aiwa, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vana chiremba navana mukoti vanoti vari kumbotambira mari yavapuwa nehurumende pari zvino, asi vanoti haikwane zvachose. Mumwe mudzimai anourayiwa nematombo aidhurwa nekambani yeLafarge muHarare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro achiti muswere zvakanaka. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.